chinhu chinorwadza chinhu chinorema kushaikirwa nehama kana kuponderwa hama maringe nenyaya dzezvematongerwo enyika chinova chinhu chatinofungidzira kuti isarudzo dzatinenge tichiita kune avo vatinenge tichida kuti vatimirire tinozonongedzera kuti izano PF nokuti vatsigiri vezano kana mucharangarira mumwe akatobuda achidedzera kuti no chamisa ngaaurawo ende tikatomuraya hapana zvandinotoitwa nokuti ndiri munhu wezano handisungwi saka mashoko iwayo ndo anotipa kuti tinongedzere kuti iyi izano yaita mabasa aya uye nekuti vanhu vanenge vatozivikanwa vatokuti uyu ndinhingi anoita nezvakati
tinzwe kuna vamandaza vamandaza nyaya iri mudariro yekunzi zano PF ndo iri kuponda vanhu nekupamba
chekutanga tine urombo nekurasikirwa neupenyu kwemhuri yakashayikirwa nababa mumabhuku zvinhu zvatisingatarisiri zvinhu zvinofanirwa kunge zvisingaitike panonge pachikwikwidzana zvikuru sei takatarisa kuti tiri kuda kuti tivake nyika yedu nezita renyika yedu ragara riri kungopomedzerwa mune zvakashata zvechokwadi tiri kunzwa kumira zano PF kuti ndo vari kuita maabductions iwaya ari kuwanikwa achiitika mukati menyika asi isu tagara tiri tinoti hatinei nechekuita nemaabductions nepamusana pekuti chinangwa chatakatarisana nacho pari zvino kuvaka nyika kuda kuti zvatinoita zvese zvikwanise kunge zvichiupa mainvestments mukati menyika zvikwanise kunge zvichivaka iyo nyika yedu hazvinai chazvinopa kuzano PF naizvozvo tinokurudzira zvikuru sei mapurisa kuti vaite basa ravo avo vari kuwanikwa vachinzi vakaabdakta ngavaende vanosungwa kana vachizivikanwa avawo zvakare vakafanana nana ngadzore vakakwanisa kusara vari vapenyu mushure mechiitiko ichocho ngavawanikwe vachienda kumapurisa vachipa information inenge ichidiwa tinosara tiine mibvunzo yakati wandei yekuti ivo vana abdakta vanotanga vapa here announcement yekuti taakuuya tokuabdakta munhu wokwanisa kuenda pafacebook live kuti atore mapikicha ati abdakta hauwane mukana wokutora mapikicha nezvimwe zvakaizvozvo ndo zvinoita kuti vadzimwe dzenguva kunge kuine vanhu vanozoti mafake abdaction nezvakadaro
vatiya mupondo mazwa zvataurwa navamandaza
zvataurwa navamandaza ndazvinzwa Facebook live yacho yavangadzongaitarisa ka iyakatozvitonga yogai Facebook live yacho iri kutoburisa face yemunhu ari kumanya akapakata ari kudzingirira vangadzore iyi face iyi iri kutonyatsoonekwa zvisina kana kuti pane pari kukatakata kana kuti haisi kunyatsobuda zvakanaka batai munhu iyeye mochitaura naye achakutaurirai kuti ndakaitwa naye here stage management abduction pari zvino muri kuona kuti munhu iyeye haasati abatwa munhu anotozivikanwa nekwaanoseenzera nepaari munhu anotozivikanwa asi manje ndodzokera zvekare pane zvavataura kuti sei vasingaende kunonetwa kune ripoti vakaisa ripoti kumapurisa asi chinoidzodzoka chonetsa ndechekuti paunoenda kunonoripota ikoko unobva watobahwa ndiwo tosungwa iwewe victim wati washungurudzo wabatwa wapambwa ndiwo akutosungwa handiti munoona saka dzimwe dzenguva munotozoona kutoti handingaitwe mufakose kushungurudzwa ruviri woti ndaabdakwa ndarohwa ndoenda kumapurisa ndiwo akunonopinda mujeri
vamandaza imiwo sebato rezano PF matanha apa hamuri kutorawo ekuti muzvichenure kana muchiti muri kusvibiswa
isu tikurudzirei ndekuti mapurisa ngaaite basa ravo hatinai machenuriro atingazviite nekuti tiri kupomerwa isi yedu isu tichiti hatisisu tichiti mapurisa ibasa ravo raanofanirwa kunge achiita vawirwa nedambudziko vakafanana nairori ngavaende vanopa nyaya kumapurisa mapurisa isu tokurudzira kuti mapurisa ngaaite basa ravo
vasiya mupondo hanzi kana mapurisa ari kutadza ega kuita basa ngavaone kuti vagadzirisa dambudziko ravo imi munoti
mapurisa panguva dzinedzi kutaura chokwadi mukoma jonga vakatosungawo mbira dzakondo hapana zvavanokwanisa kuita kana zano iri kuda kuti chiri kuda kuchiitiko ichocho chiitike mukaona even kuganza kunotoita vanhu vezano kuti isi hatibatwi namapurisa pane zvazvinotoreva handiti munoona. So vangataurawo nekuti muroma uzari rine rwizi vamandaza nekuti chokwadi havo vanochiziva kuti izvezvi kana uri wezano chero ukaita mhosva dzawaita ukashandisa zita remusangano iroro hautosungwi. Ende even mukacherechedza kana namatogeta vabhadharika.
Topeta hedu chirongwa ndichidzokera kuna vamandaza, munozviburitsa sei munyaya iyoyi sezanupiyo?
Tinotadza maindividuals, haisi pati. Kana munhu ari munhengo yezanupiyo akanga atadza, haisi pati yatadza. Anosapota zanupiyo akatadza ngaasungwe semunhu, kwete kuti munhu akatadza kobva hanzi zanupiyo yatadza. Maindividuals anga achitadza, ari kutadza kuita kubhadhara matolgeti and so on, nevanopara mhosva ngavasungwe nemapurisa. Nekuti tiri kuti isusu ivavo vanhu, hapana chakanaka chavari kuitira musangano wezanupiyefu.